Mari iri kubva ku European Union inofanira kubatsiridza nyika yeZimbabwe kuti ikwanise kusangana nemachallenges akaita zviri kukonzeredzwa neclimate change. Tiri kuona gore rine rine rakapfuura kuti Zimbabwe yakange iri ichisangana nenguva yenzara nekuda kwekuti kwakusinganayi nezvimwe zvaiitika zvinoenderana neweather.
Icho chibvumirano chavari kutaura cheSamoa Agreement icho chinoshanda sei?
Yakanangana nemasmall developing countries inenge ichiita iyo kuti pavanenge vachibatsirika kubatsirwa kwavari kuita kuri kuita kuti vakwanise kusangana nemachallenges akaita sana climate change nezvimwe zvakadaro zviri kunetsa pasi rese, not just muZimbabwe.
Zimbabwe inochifanira kufamba negwara ripi kuti ipedzewo nzara muchirongwa ichi?
Nyika yakaita seZimbabwe ichinge yapiwa rubatsiro rwakaita seuru inge infrastructure inge ive nezvinhu zvinoita kuti mari iyi kana ichinge yatambirika inoenda ichinoshandiswa zvinooneka zvinonzwisisika kuti mari iyi takaiwana zveshuwa tabetsereka panyaya pane dzekurima, tabetsereka panyaya yekuti vanhu havachiendi kunorara nenzara. Haisi mari yekuti tingabva tatobvisa nzara nyika yese aiwa, asi inofanira kuita mari yekudzivirira kuti zvinhu zvisaita wezani zvazviriko zvino.
Izvo zvirongwa zvemhando iyi kumashure uku zvakabatsirawo kusvika papi munyika?
Tinoziva isusu kuti muna 2020 avo vanoita zveIMF vakatipaiwa anonzi maspecial drawing rights aifanira kubatsira zvakare nyika yeZimbabwe kusangana nemachallenges aikonzeredzwa necovid. Asi mari iyi kusvika nanhasi hatina chayakaita. Chatinoona kuti ichi chakaita kuti nyika yedu ive resilient ikwanise kukunda machallenges akaita secovid, akaita seclimate change. So tarisiro inenge iripo ndeyekuti dai nyika yeZimbabwe yakwanisa kuisa mastructures anoita kuti kuve netransparency, kuve neaccountability, kusava neumori.
Ndingapedzisirawo ndichitsvaka chirungu chataurwa chestructured dialogue iyo ndo ipi, inoshanda sei?
Nyaya yestructured dialogue yekutaura nezvenyaya yezvikwereti zvemuZimbabwe inyaya yekuti yataurwa kwenguva yakarema. Asi tinoziva isusu kuti vanenge vachitarisa nyaya idzi havangotarisiri kuti takungokubatsirai, takungokupai mari. Vanenge vachida kuona nyaya dzematongerwo enyika yedu, kunyanya nyaya dzemahuman rights, nyaya dzesarudzo. Asi kana zvinhu izvo zvisina kugadzirisika, hapana zvakanyanya zvandinoona zvichibuda nyangwe mukutaura kuri kuita EU.